Sangano redene Church Aid richishanda nekambani ya Schweppes Zimbabwe rakumikidza nzvimbo nhanhatu dzekuti vagari vari munzvimbo dzinonetseka kuwana mvura muBulawayo vawane mvura iyi nyore. Vachitaura neStudio 7 pakukumikidzwa kwenzvimbo yakadai mumusha wePumla South nhasi, mukuru weShweppes mudunhu reBulawayo Vanesh Mashavave vati vakaona zvakakodzera kubatsira kanzuro yeguta reBulawayo nekuziva dambudziko rekushayikwa kwemvura rakatarisana nevagari.
Sezvatoziva kuti muBulawayo mvura ishoma uye nzvimbo dzatiri dzino dzakakwirira vari kuwana mvura zvishoma. Sataona zvakakodzera kuti tibetsere guta reBulawayo kuti vawane mvura yakachena yekunwa.
Kanzuro yeguta reBulawayo ine urongwa hwekuva nenzvimbo dzakadai dzinosvika 25 dzekuti vagari vanenge vachikwanisa kuwana mvura pachena. Sachigaro wekomiti Engineering Services mukanzuru vaNS Trava Moyo vati kanzuru inofara kuti kune masangano nemakambani ari kuzvipira kubatsira kanzuru padambudziko rekushayikwa kwemvura.
Mvura iyi imvura inobva mutepe inotakurwa nebhauza reSweps chiti pamvura yacho yakatritiwa yakafanana nemvura inobuda mutepe ichibva kukanzo. Iyi inzira yatakaona kuti vanhu vanoshaya mvura kana kusina pressure vanofanirawo kuti vawane mvura. Imvura futi haisi mvura yekuti inotengesa, imvura inobva muchirongwa chokubatsira vanhu mahara inoitwa neCity of Bulawayo.
Nzvimbo imwe chete yekuti vanhu vawane mvura inenge ine tangi remvura pamwe nepombi dzekuti vagari vachere mvura, uye nzvimbo imwe chete yakadai yakavakwa nemari inosvika zviuruzana zvemadhora ekuAmerica. Mumwe mugari wemumusha wePumla South vamakodengu vati nzvimbo yavo yange yave nenguva isingawane mvura, vachitiwo kuwana mvura kubva kuzvibhorani range rave dambudziko guru nekuti panenge pane vanhu vakawanda vanenge vachida mvura iyi. Amai Beatrice Chuma vatsinirawo izvi vachiti kushayikwa kwemvura kwange kwave kukonzera matambudziko akawanda, vakati vafara zvikuru neurongwa uhu.
Vanhu havachagoni kuwacha, havachagoni kudirisa mugadini sezvo iri nguva yenzara. Saka izvozvi takukwanisa kuwacha, chero pavada kuwacha vavakuwacha, nokuti mvura tinoipiwa chaizvo. Hatichamuki kuseni kuchitonhora. Saka tinotenda chaizvo Mwari deyapindira mvura yanaya tigowana mvura inobva kudenga.
Guta reBulawayo rakatarisana nedambudziko rekupa vagari mvura yakakwana zvekuti pari zvino vagari vari kuwana mvura kamwe chete pasvondo. Pane vanhu 13 vafane chirwere chemanyoka kusvika pari zvino nekuda kwedambudziko rekushayikwa kwemvura iri. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.